very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 2nd, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I am Tanonoka Wande.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about how the diaspora is assisting with remittances and supplies to folks back home to alleviate the current economic crisis.
As the economic situation worsens, the diaspora has become the mainstay of many families back home who are faced with almost empty shelves and shortages of cash.
For the past couple of years, remittances from Zimbabweans living abroad have been averaging $1 billion.
There have been complaints in neighboring countries like South Africa and Botswana. Zimbabweans are sending foodstuffs and other commodities across the borders.
And there's also been some complaints from some recipients of diaspora money who are not able to access the money, and some receiving it in bond notes that have less value than the hard currencies that they would have wired it in.
Now, some companies like Delta Corporation have pegged their prices, making it hard for ordinary citizens who don't have friends or relatives outside the country to provide them with the foreign currency.
To join our discussion, phone us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulukandaba siyahlangana ngomnyaka omutsha omutshatsha sibili ho lamalanga amabili nje kuphela. Ye, sixoxa ngodaba lweZimbabwe, lilo ke uhlelo lwethu esiliphalona maviki wonke ngolwesithathu iDiaspora Forum, lapho ke esixoxa ngendaba eziphathelane lalabo asebehlala ngaphandle kwelizwe bona bedabuka eZimbabwe. Ye, lana lisekhaya liyenelisa ukuthi lisithinte sixoxe. Lamhlanje ke udaba olusegudwini ludaba lwe umumo osekhaya langendlela ezisetshenziswa ngasebehlala phandle kwelizwe ukuthi baphathise. Ye, sike sezwa ukubana endaweni ezinjengeSouth Africa, Botswana leNamibia, abantu sebethumela ukudla, bethumela izihlobo labangani, ngoba ekhaya intengo yakhona isisidla ubhedu, njalo okunye akutholakali. Sizaxoxa njalo lokuthi kona ngeziphi inhlelo ezenziwa ngabantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe ukuphathisa abanye babo abasekhaya, Mr. Wanda.
Tinosangana zvekare kekutanga gore rino, gore idzva ra2019 muchirongwa chedu cheDiaspora Forum. Sekunzwa kwamaita patatangidza kuipa kukuita zvinhu nenyaya dzezveupfumi kuri kukonzera zvinhu kuti zviremere vanhu vazhinji. Naizvozvo ava vane hama dziri kunze kwenyika ndo vava kutakura mutoro wokubatsira vamwe vari kumba, nokuti zvinhu zvizhinji hazvisiri kuwanikwa, mari hadzisiri kuwanikwa. Kwemakore matatu apfuura, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvanga zvichitumira mari inoita $1 billion pagore kubatsira hama dziri kumusha. Tikatarisa mune dzimwe nyika dziri dzakatenderedzana neZimbabwe dzakaita seBotswana neSouth Africa, munoona kuti kune vanhu vazhinji vanoswera vari pamabhasi rank vachitumira mapasuro zvekudya kuhama dziri kumusha, nekuti zvinhu zvaita sezvakaoma kunyanyisa. Asi zvezvimwe chinosiririsa panyaya yechokuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichitumira mari kumusha kuhama dziri kumusha, pamwe anosvika vachitadza kukwana mari yacho iyoyo nokuti kunenge kusina mari yacho kumabhanga kana kuti vanopiwa mabond notes asina uremu tasvika panyaya yekutenga zvinhu muzvitoro. Saka inyaya imwe yatichada kuti titarise iyoyo pane zvatichakurukura iko zvino izvi. Izvi zvakonzera kuti mamwe makambani sezvataurwa neDelta Corporation nhasi kuti vava kutengesa zvinhu zvavo zvavanogadzira zvinwiwa doro nemari yokunze kuitira kuti vawane mari kuti vatenge zvinhu zvinogadzirisa zvinhu zvacho zvavanotengesa muZimbabwe. Izvi zvichaita kuti zvinhu zvigozhere vanhu vazhinji nokuti havakwanisi kuwana mari yokunze. Asi toda kuti tikurukure tinzwe zvamunofunga muchitipawo mazano tichigovana nevamwe vateereri. Ndiyo nyaya yatinoda kuti titarise nhasi, Mr. Gande.
Yes, Mr. Wande, I understand in other countries, Mr. Wande, outside Zimbabwe, we now have money changers, including the United Kingdom. I hear there are now money changers. Of course, from where I come from Matabeleland, they are called Ospatelen. I don't know in Shona if they have an alternative.
What do they do?
They change money. You bring US dollars, they give you whatever currency you want. And especially like those that are here now in the UK, you give them pounds. And I mean, it can go either way. Either you want pounds or you want bond notes. They have bond notes in the UK. So I hear. Of course, I haven't heard about them here in the United States.
My last experience with that was in Botswana, when you would go to the bus rank and you could buy as much as you wanted to send you home. And it was interesting to notice that the bond notes were very, very available in Botswana, but not for use, but they were there to sell to the Zimbabweans who wanted to send them back home.
Back home. Yeah.
So I don't know about the legalities about it.
Of course, it's not illegal, but
yeah. So this is a very sad situation in that you might receive money, but then you might not be able to collect because there's
no currency.
There's no currency.
That's it. I understand we have our first guest. Good evening.
Hello. Prince Banda from Canada here on the line.
Oh, Sbanda, linjani?
Siyaphila baba, lithi.
Hayi, siyaphila. Kunjani Canada?
No, Canada is good. Canada is good.
Okay. So Mr. Swanda, we are discussing the situation back home and how the diaspora is assisting. And I understand that the remittances from the diaspora were averaging $1 billion a year. But just last year alone, it went up to $5 billion. Now, can you tell us what has been your experience as a Zimbabwean with relatives and friends back home in Zimbabwe? How have you been managing to make sure they stay above the water?
Well, it's a pretty sad situation that we have in Zimbabwe. But for the most part, I would say almost the majority of the population is simply surviving on remittances. So I'm not surprised that at the 500% figure you put in terms of increase, that is to be expected. I just caught the tail end of your comments regarding Delta. Because for me right now, I think Delta is what Delta just did or announced is going to be one of the biggest threats to the current political regime because it signals a return to re-dollarization, and that's the biggest threat that the current government has. My view is that the bond notes have not even worked for a single day since they were introduced. If we look at it this way, there are three participants in an economic system. There's the government, the workers, or the consumers, and the producer. A currency that works is one that circulates through the whole ecosystem and back.
Mr. Swanda, before you go on, can you please explain what you mean when you say it's a threat, this dollarization is a threat to the current government? How?
Well, because it will reveal the whole fiction of the bond note to start with, and we will be stuck with a situation where right now the Reserve Bank is holding on to $9 billion of depositors' positions. Any bank or any Reserve Bank system, for that matter, should be able to pay on call. But right now we have a situation where the Reserve Bank itself has been printing money and creating cheap money with the bond note to an extent that they can't pay out over $9 billion. Now, that has a huge effect on the impact of remittances and on the ability of the diaspora community to continue to leg up or hold up the country. So if folks decided that they were better off not sending any more of those remittances, the economy would simply tank. On the other hand, we are just not producing enough as a country to be able to sustain ourselves. It's funny, I was talking to somebody recently and I was saying, do you know, even we don't make enough wheat or yeast to even go into bread that we make. We're importing ourselves maize, corn that is used to make mealie meal, because we are not just producing enough. So a return to dollarization, a return to the dollar, would really signal an end to the good economics that we're experiencing right now. If every big organization or agency or producer or business entity took the lead of what Delta has done, that I think will tank the current government.
Thank you, sir.
Mr. Svanda, I have a question for you in Shona. Is it okay?
Yeah. Well, I might not understand it to the full extent, but go ahead.
No problem at all. Nyayaye kuti makampani agadzire zvinhu achitengesa iyo yamataurai, achitengesa neforeign currency. Imimi sokuona kwenyu, mari inobva kupi? Vanhu vanowana kupi mari iyi yokuti vatenge zvinhu zvakaita semaCoca-Cola nezvimwe zvakadaro zveforeign currency, iyo foreign currency yacho isingawanikwe kumabank? What is the reasoning behind this move?
Let me understand the question. What's the reason behind the move of people?
People are going to the banks and they cannot get the foreign currency.
And they are paid in
bond notes. Bond notes. But now, companies have started charging for their products in foreign currency. Do you see a disconnection there?
No, I don't. I mean, it's a return to normalcy, actually. If I'm having to pay for the input for my ingredients for me to be able to produce to the market, whatever it is, be it tapu, be it whatever else, like I just mentioned, we're importing yeast and wheat, simple ingredients for bread. So if I'm having to pay U.S. dollars, and you are going to tell me that the bond note, which is the point of the spreading, that this is equal to one bond note. At some point, that fallacy will run out. Like I was saying, that the currency needs to be worked through the whole system. A country that imports a part of our ecosystem, the producer, is outside them and has never been paid in bonds or products. Retailers go back with bonds to the RBZ to ask for US dollars to pay the producer. And RBZ will borrow the US to make the payment until bond options ran out. So this fiction that the bond not ever worked is what's being debunked right now by Delta. So I totally understand it from a business position that there's no way you can be buying your ingredients and them selling the product in fiction bond notes that are supposedly equal to dollars.
Mm-hmm. It'll be interesting to see. Zimbabweans have been kind of innovative quite a bit, but it'll be very interesting to see that without any US dollars available in the banks, how they are going to source for that foreign currency?
Well, unless, I mean, the folks like MoneyGram and other remittances providers continue to guarantee that folks are going to receive their US dollars in US dollars, so there is a small window of opportunity there.
Mm.
My issue really is that at some point it's going to grind to a halt because we're net importers. We're just not producing enough. What the government should be looking at really is how to prop up productivity in so many different sectors in the country. So if we started producing to the level we're doing 15, 20 years ago, this will solve our problem. But as long as we continue to be net importers, there is no way that the current financial system that is in Zim will survive.
Mm. Mr. Sawanda, just stay with us just for a little while longer. We are coming back to you.
Yes, Mr. Wande, you didn't answer me about the this Patelin, the money changes. Do you have an equivalent in Shona?
It has to be there. I am just not aware of it, it is there.
It is there, yeah, right?
Definitely.
I see. Yeah, so meanwhile, we're waiting for our other guest. Meantime, let's go back to Mr. Sibanda. Baba Sibanda, siyabona ukubana udaba lwemali le esetshenziswayo ibond le ekuqaliseni kwakuthiwe asomali ngokuncedisa abathenga impahla phandle kwelizwe ama-importers, kodwa kathesi iyaqhubeka ungani sokuyimali. Wena uthini ngakho lo?
That could be true, but the name, the bond note and the RTGs were a form of a Zim dollar. What was happening was that the RPZ was simply printing money, generating them, and they could be called Zim dollars, they could be called bond. They'll suffer the same fate as long as that money is not linked to productivity. So the government needs to be creating an environment that's conducive for even folks like ourselves in the diaspora to invest in the country. The problem, the government is trying to, this current government is trying to force down confidence in them, down our throats, when obviously they haven't followed up with the action. If you stabilize the country, if business community and investors regain confidence in the approach that the government is working on the economy, the rest will fall into place. Otherwise, we see that regaining money is a term of people in that club.
Hi, Kwizwakala. Isibongile, you please stay on the line. Let's welcome our other guest, Mr. Cassius Jays Simanampofu, who is a Zimbabwean living in South Africa. Welcome to the show, sir.
Okay, thank you. Good evening. Good evening to our listeners and viewers.
Okay, thank you so much. Mr. Mpofu, you are in South Africa. Can you just give us a background of what or how are Zimbabweans there in South Africa helping their folk back home in Zimbabwe?
Yeah, I think Zimbabweans in South Africa are doing their best to help people at home. Put into consideration that the basic commodities at home are not available. So people are doing everything possible. We are buying some basic things here, food, stuff, and things like that, sending them back home using these guys who are caring for us, whom we call Omalaika. So it's a very difficult task for us, but we have no choice. We have to try and balance things. We know the situation at home is bad. The bad part of it is that the Malaysia guys, these guys who are carrying these goods for us, they are charging exorbitant charges for carrying the goods. You can buy some groceries, for example, maybe for 2,000 rand. It's going to also charge you almost a similar amount of money to carry those goods home. We have no choice. We have to do it. You can't let people at home die. You can't do anything. We have to do it.
Mm-hmm. So the prices, when you go to the shops, because we've been given some figures by people back home who will tell you that you buy something in Zimbabwe maybe for 100 or 200 rands in Zimbabwe, but that same item in South Africa will be maybe 40 rand. How are the discrepancies?
Yeah, I'm not very much sure about the prices that I don't, but as well, from what I hear, I think the prices are too high. Here in South Africa, things are still good to in the shops. They are not very much expensive. $100, 100 rand, you can buy something, a reasonable thing. So it's not very much expensive. I think the cost of living here in South Africa is almost on the correct level, considering that most people in Africa here, they are poor, they are living below the poverty line. But the government is doing all it can through these pension funds, which is paying to the old elderly and these other young people who are not working. But I think the prices in the shops are reasonable. We are not complaining about it. Even Africans, they are here about the prices. Right now, we have a commodity, a basic commodity, like fuel, this diesel, petrol, diesel. Like, the prices are coming down. I think they came down yesterday evening in the middle of the night. South Africa is a very, very, very competitive country comparing it with Zimbabwe. Because when the price of fuel in the world market drops, they also drop their prices here in South Africa. Unlike in Zimbabwe, they just go like that. I think that in South Africa, it's looking normal. It's not bad.
Thank you so much. Please do stay on the line, Mr. Wane.
And thank you. I want to ask you a question about the other Zimbabweans in South Africa. When you talk to them, what is the mood? What is their attitude? What do you take from what they say or do as far as the situation at home is concerned, about the relatives who are always asking for assistance because they have no choice? What is the mood of those people in South Africa that you mix with as regards the situation back home?
Yeah, I think the Zimbabweans here in South Africa, they are facing the same problem regardless of which corner of the country one comes from. We are all speaking with one voice that things at home are not good. You can come across someone coming from Cape Town, who says Zimbabwe, you could tell you the same problem that you have, the same problem that people at home are facing. So it's just a uniform thing. It's just one thing that everyone in South Africa is facing. It's just like we as a nation, everybody coming from Zimbabwe, we have got the same problem, that means the same solution.
Thank you so much, Mr. Mpofu. I was about to ask you the politics of it all, but we'll come back to you. Meanwhile, we have a caller. Hello? Hello?
Yes, ndiripo.
Aha. Tiri kutaura ndani?
Na Evans.
Ah, makadi nenyu?
Tiripo makasimba here.
Aiwa, tiri nani yedu. Tipewa mashoko enyu munozviona sei?
Zvinhu zviri kuitika zviri kurwadza. Seni ndiri muno muSouth Africa, mhuri yangu vabereki vari kuZimbabwe. Zvinhu zviri kuitika zviri kurwadza.
Munonzwa chinyi kubva kuvanhu vari kumusha? Vanoti chii?
Zvese vakungotarisira kubva kwatiri, kubva pane chipi nachipi, zvese vakungotarisira kubva kwatiri kunoko. apachina chinhu chetingati pane choko idzi dzischool fees dzaakudiwa mabhuku tichayo anodhura bhuku 1 inonzi 80 cents to dollar kuZimbabwe which means pamwe nechida mobva more than 30 books saka which means taakungoshandira zvinhu izvozvo kakungoshandira school fees nechikafu chete kaizvoka nyika yedu yacho hapana zvatichakwanisa kuita ka
saka muriku zviita sei upenyu hwasvika pakadaro apa muri kurarama sei
ndozvati ndotaura upenyu hwacho hwachizosvika pakuoma hapachina zvatiri kuita bata uchingoshandira kudya sezvandiri kureva kuti upenyu hwacho hwaoma handizivi kuti vakuru vedu varoda kuti tisvike kupiko takadai izvezvi tichiri zera rechidiki chaizvo tichikudawa kuti tikwanise kuitawo mabhizinesi edu asi hapana chatinogona kuita ukada kuodha chinhu chinotengesa kuZimbabwe kwacho woodha chinhu nemaranzi then ikoko unopiwa mabhondi hapana chainotenga bhondi racho hapana kana chairi kukokwanisa kuita saka zvinhu zvarema chaiko kurema zvekuti hama inoti tinosvika pati panozopera January uno ii hamiziva takakupi
asi muri kungoshingirira henyu
ya kuchingoshingirira sekungoti kwatiri kwacho hedu kusouth africa zvinhu zvinenge zviri pari nani asi kuchizoti mututore mhuri yese kubvisa kuZimbabwe kugara naye kunoku haa ndopana tizorema mani saka inii ndii ndega ndiri kubhenefite zviri nani asi mhuri haisi kufara nazvo kuti ndibvise mhuri zvarema futi
hai
saka upenyu hwacho hwaoma chaiko
aiwa zvakaoma tinotendanyu namashoko enyu tinoimba kuti zvinhu zvichaita zviri nani gore rino tongotarisirawo mazvita chaizvo mukoma Evans
totenda
Yeah, this is a running theme that we are picking up you know on most of these call-in programs people are just saying that the situation is just unbearable now so it becomes a big problem Mr. Svanda hello
yeah because I might have to get off the phone soon I guess my other big comment really is that investment is the best way that the diaspora community can assist. But again, you need some safeguards around that to say, if I'm going to be investing my money in a project, the problem with the current remittances right now is that they are all mainly, not all, they are mainly on consumption goods and services. So people are just looking at peeling to pay enough. So that money is all going to sustain their livelihood in terms of consumption. None of that, not a significant proportion of that, is going to investment. If you look at global geopolitics, and even if you look beyond the issue of Zimbabwe generally, Africa is the next stage of confrontation between, unfortunately, the Chinese and the Americans, pretty much mortgaging the whole continent. So if somehow we could devise a system, and again, this also comes with some political safeguards that your investment is protected, I'm sure there's in our diaspora community that if the conditions were right, they would invest. So I think rebuilding that confidence, building the culture of transparency and making sure that your investment is protected, that for me might be the one positive contribution that as a diaspora community we can help folks back home.
If you look at what happened in the past, Mr. Svanda, do you have confidence if the government promises property rights, considering the things that happened in the history of Zimbabwe to this point, would you take their word for it if they guarantee property rights for someone who wants to invest? Let's say if they want to invest millions, and the government says, you know, we are not going to touch your property like what happened in the past. Do you think there is that confidence that the government really will stay away from properties that don't belong to them?
There is no guarantees, and it will take time to rebuild that confidence. The problem that we have right now is that we have a government that has not been following through on some of their mileage or capital currency that they built coming into power. So there was a missed opportunity there. So it's going to be harder now for anyone like myself to believe that your property rights are protected or that even your investment is safe in a country like that. But that's where it needs to start, though. If the government starts following through and delivering, it's like Total. If Total uses coupons, accepts AMA coupons with Abandon fuel, eventually if Total continuously delivers on those, people will end up even saving those coupons as an investment into the future. But if you have no guarantee that Total is going to deliver on fuel tomorrow and you're stuck with those coupons, But I don't see how else, other than rebuilding the investor confidence, it has to start somewhere. It's not going to be easy. Like I say, the current regime had some good currency or capital or confidence coming in, but they've failed to deliver on most of their promises. So I'm asked how that confidence will be rebuilt, but once the culture shift and people start believing, they will invest.
Mm. Thank you very much, Mr. Swanda. I don't know if you have any...
Mr. Swanda, you are about to leave us?
Yeah, unfortunately,
Sam Sevenzin.
So I'm taking a break to be able to share my thoughts, and I really enjoy the subject, and I wish we had more. If we put our Amakandaita together, we could come up with solutions. So thank you for hosting a conversation like this, Voice of America. I think if we continue taking away some of these issues and solutions as a community, we'll probably get somewhere.
That's right.
Thank you so much.
Thank you so much. Have a happy new year.
Happy new year to you all.
And we'll be in touch with you, sir.
Mr. Wanda, we have a caller.
Yes. Mm. Muripo ere parunare?
Ndiripo.
Tirikutaura nani?
Ndirikutaura na Joseph Mrengwa.
Joseph Mrengwa, makadini nenyu kwa Joseph.
Aiwa, tinosimba jaye.
Munozvikona sei?
Zvina zvina kumira zvakanaka.
Ko
nyama aka
ndokonzwa vanhu vese vachiti zvinhu hazvina kumirira zvakanaka. Titaurirei zvimwe pamusoro paizvozvo. Chii chisina kumira zvakanaka sei muchidaro?
Tirikutaura kuti izvezvo takatarira kuti mugoredzwa rakapinda fuel haisi kuwanikwa, iri kuwanikwa kwakomana yemukoto iri kudhura. Unoona 5 liters ita $25. Kupera kwaizvozvo chingwa musi wechristmas chaita $5 kusendi. Kumashopu ari pedo chaita $2 chingwa. Nekuda kwedhimandi yacho, kusawanikwa kwacho, madrinks ari kudhura asi kuwanikwa mari, zvinhu zvese zvakaita saizvozvo.
Saka taura henyu.
Wobva watarira futi kuti zviri kuitika ndezvekudaiso, wobva waona kuti shuga kwava nemapurize 2, kwava nemapurize matatu. Kune purize yebond note, kune purize yeusa, kune purize yeecocash. Saka unotoona kutoti munhu ari kutoomegwa neupenyu apo mvura haisi kunaya. Vanhu vanondoziva kuti votangira pati chaipo chaipo.
Imi muri kupi?
Inini ndiri kuGokwe.
Ndiri kuGokwe. Ndokuri kunetsa kudaro uku.
KuGokwe ndokuri kutonetsa kudai so.
Hamuna kuri madonje.
Donje takarima, but dambudziko nderekuti donje tiro takarima nyairipo ndekuti kana tichirima so tinenge tichingoudzwa zvekuzi tichakutengerai nemari yakawanda. Sari madonje akunokoiwa makunzi ma30 cents, ma50, ma25 cents nema50 cents, but inenge iri ecocash futi, of which vanhu vachakosechi ecocash. Saunotongoona kuti hakuri madonje, sometimes we are wasting your time.
Saka moda kuregera, musaregerera zvekurima kwamajoseph.
Aiwa, hatisi kuregera kurima tinotorima but tichongokurudzirana munharaunda yatiri isusu kuti tinotangorima chibage nemafunde nemasunflower I think takawanza zvino izvo togona kuenderera mberi neupenyu.
Aiwa tinotenda namashoko enyu. Tinoziva kuti munoteerera Studio 7 and tine imbo yekuti munonzwawo zvinotaurwa nevamwe zvakangoda kufanana nezvamuri kutaura, asi tinotarisira kuti kuda pamwe gore rino iri zvinhu zvichaenda nepamwe zvikaita nani. Saka musaora mwoyo Mukoma Joseph.
Okay.
Masvita chaizvo. Chris, the thing that you know affected me a little bit, we started talking about going to the bank and not being able to find your own money, mm-hmm. you know, in the bank.
Mm.
And then, like Joseph has been saying here, that most of the items are now three prices, depending on whether you are using the bond notes or the Echo Cash or the US dollar. And that could be a problem for the economy of the country. Anyway, we have another caller.
Oh, yeah.
Yes.
Hello? Hello?
Hello?
Yes.
Phone. Muripai, phone in your repeater, Ruzhamaning. Yeah. Right. Ma Galazagana. Yeah, magara zvakanaka. Yeah, nokuti tachinzwa ruzva kwakawadisa kuda mamuchinja foni yenyu maoko kana kuti
ndandicheda kuti ndiende pane nzvimbo yakatinake.
Ah, okay. Mashitaka. Tirikutaura nani?
Na Zini Natsi.
Nani?
Zini Natsi.
Ah. Makadi nenyu? Muri kufana muri kuzvimba zvenyu. Muri kupi? Muri ku FOF. Ah, kudombora mwari uku. Kwakadini ku FOF?
Ku FOF kurirai.
Ah?
Ku FOF kurirai zvako. Isi ungotambudzika bizi nekungoti zvinongotaurwa zvakanyanya kuwanda izvi asi zvimwe hatizivi izvo. Zvinongonzwa zvinhu zvakawanda zvinongotaurwa. So vamwe vanenge vachingotaurawo zvavo but zvimwe hazvipo zviri on the ground there is nothing like that. Hazvina chidzi kuti vanhu vangotaura vachingoipisa zita rekungoti Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe. Isusu tinotomukawo kuseni, tinoitawo mabasa edu, tinotowanawo mari dzacho kana angave mabhondi but mayusaka hakuna kumana. Kozvino tinotambudzika nemayusa iwo, mayusa inya kusina, tinowana tinawana kupi?
Ko kana kuchinzi
tikutambudzika nevanhu vari kungochemera mayusa panzoro kuti titochema kuti isusu upfumi hwenyika yedu hwatirikuedza kuti mutungamiri wenyika haana nguva yakareba ari pachigaro ari kuedza nekwaanogona kuti zvinhu zvitinakire isusu yedu takaregera zvekuti tichingotsigira mapoka tichiita vangowanti zvimwe zvehazvani basa risi asi manje tinga tsigiri mukuru wenyika kana achiedza nezvaanogona kuti nyika igare zvakanaka zvino vanhu vari kungonakidzwa nekungotaura zvinhu zvavanenge vachingotaura ka zvinodiscarage vamwe vanhu vanoda kubatsira nyika yachoasi vanongova kuti ichokwadi asi kutazi chokwadi kunokoti kwatii isusu ka tiri mutaundi chaivo chai tinoona kuti chingwa chedu kana tichitenga nguva yake yachidhora 30 rofu asi tinoona kuti kune mamabhizinesi meni vari kuedza chaizvo kuti vakuwadze upfumi hwachaihwo anokwidza mari nexi shopa iza mari inexi shopa irikukwidza iyo haikukwidza mari vanoda kuinfluensisa vamwe vanhu kuti zviitwe zvimwe chete zvekungoomesa asi zvinhu hasi kunyatsogona kuona kumakauzovaekumbarika vari kuita bhizinesi yako for sure mapotatoes matomatoes they are ever up and down asi tinonzwa munhu anogara akangozembera bhawa anenge achingoti bezinhu zvakaoma zvinhu zvakaoma mwana afrika hazizi kunoku anongofunga kuti unongoziva chimwe zvinhu zvakaoma hatiri yato zvinhu zvisha zvinotaurwa mustudio 7 vamwe vanhu avo
zvino saka imi sokuona kwenyu zvinhu zvakamira hazvo zvakanaka vanhu vari kungotaura zvinhu zvokukanganisa
chokwadi chaizvo hamungapinde basa vanhu ngivi Amunga pinde basa 2 months ema tibu kusharuma wa kusayimba majia kana 6 months time. Mwetu mbuto 2-3 years wakuma na mchisichadu wa baba. Pusumu tangu ti magutinga wa masutu, magutinga mtu kari zimba, magutikona. Siwe, yuwe president ajapa mkungu pinda. Gata, ita zesi hizo zuma duta za adama ajusa, matisha za kusa mtu kari zi kufambisa. Wakuma, anu wani kukuki, isi kita ajapa yusa hizo. Atipa ajapa yusa hizo. Kwa mbuni duta chena nina koi niwae. Uwe ule kutizi nzi, uwe niku kupi, tinge nge, asima kumbleza kusi ya naka, atutoshua isi njijuma, maduta zi, wakini kuti wangu bati ya bezi kuti, kitambu gamba, sibati ya kuti chotusi ya kupi, sibati ya president. Kini uchagita ya shuza, arpeza uchagiti, usiku ni maskati, atura ya opi, kumu bati rao, tisimbu bati ya kutinge nzi, ipatine guna maara kiki, leo kana watuzi pasi, asimu na changu changu kinda kutakutaza kuta, uripo niya ibasa.
Hai, mashoko wenye anonzwika zukuru, njino imba kutiwa.
Achingu reira zunzi, njino imba chungu wanda utaura, chungu shuruko za njia tigiri, njino imba kutiwa machi kutawa njia mcha imu. Mazikula hangi tigara, kishima nisozi, mangwana mangwana. Akitiwa mwati, sato chukuto joni nyama, uofutinao, shuga chukutenga, nini mbuzi, atisee ndeti nge chungu maisha zuzi, zikuto ya tungu maisha zuzi, ajiti isu mjini mapulisa, ayuwa. Mabasa chaitisa kisiyatu itaule kuchizi mzipe maari cha uviri asini ni mapulisa hizo asini ni uriende kutiti 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 pasi chini maya zizo la nata zinoti ite kutiti zinu zinaki asini na wende wala zimbia mapulisa kani muka wa chungu utaiki zinu 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 wata uti chima siwe niki ya chumanju uenda mstudio sivi la hakuta wale muka wanda ni urumbo siri
saka munoti wana wanoti fonera kunoku wa chita uraisi. Munoona sokuti vari kunyepa nai.
Vazhinji vachona vari kudzokedza kuti vamhuri hurumende iyoyi kuti haina kupinda chida iyoyi vari kuzaida umanji. Saka zvinongoitika kuti iwe ukapinda pachigaro mwachipadaka unoona kunyeka umari vasereki. Ndi kuti kuti wapimwa kukutosvika vari vatozojaira zvavo. Zvinozojaira zvina mhosva isusu tana zvinhu zvakawanda zvatingataura. Chinongoitika achifamba.
Hai
kuna kuti zvinezvi vari kudzokera mumasisi mwashotengesa mumavenda zvaso hamusi mubedzi mutikiswa imomo somutaundi macho kungoda kungoti munhu anomuvhakacha mutaundi kana amasikati wojatadza hazvinisi zvimwe zvacho soko mutaundi kudai kuendai muita vabata makawanda munoita kuti zvedu zvichinakire zvekuitambudza izvi ichiwo mukana ita zvi zvacho
No chinotenda namashoko edu ndekuti vashoma vanotifonera kunoku vachirumbidza uyezve vachitaura kuyananisa kwamuri kuita ikokoko dene tikanzwa mashoko akawanda nekuti toda tinotema hatitemi takarerekera divi rimwe chete tinenge tichida kunzwa zvinofungwa nezvinoonekwa navanhu. Saka imi zvamaita izvi zvinofadza chose, zvichaitawo kuti vamwe vanhu vakwanise kufonawo vachitaurawo zvavanoona. Isangova nyaya yekungoti kwai zvataurwa naningi ndizvozvo zvechokwadi. Saka tinotenda chaizvo namashoko enyu.
Tinotenda zvikuru ndaedza ndikubatei chaizvo ndikureva but ndaikundikana asindazotenda kuti ndazvibona kuti
Maita. Maita zvakanaka tinotenda zvikuru. That's a big change. That's a good change of pace. You find someone who has a different view of what is happening, and hopefully we'll get some more callers who take the other view.
Mr. Svanda, Mr. Mpofu, who connected when?
Enkona
ba. Sorry, I'm a caller. Zanga timaneng. Tell you, I'm Benjalo. I'm going to call you on your velocity phone. I got this.
I believe you.
Okay. Hello, caller.
Hello.
Tuku chala nani?
Namukanya.
Mukanya. Makadi ya nyuma mukanya.
Mukanya anofara. Ina kadi yuo.
Aye, watu fara kana mshifara o. Muno zvona sei.
Kubatira baba zangu vakutarwa kuitwa ichavo.
Mwela kuvabatsira.
Nepfungwa dzakanaka kwete zvavanazvo.
Kala Zvino kamvidaro amukanya amufungi kuti muri kutukirira vamwe vanhu. Munoda kuabatsira nepfungwa dzakanaka. Tiudze pfungwa dzakanaka dzamuinatsa.
Iwo vari kuti mutungamiri wenyika ari kumira-mira achimboedza kuita zvinhu zviri nani. Handingi zvoka.
Wongu.
Right. Patakabvisa vamugari mufungwa vakasiya lato ichiita 45 cents, chingwa chiita 90 cents. Zvisire vati ava kana vaiita zvinhu zviri nani vene lato yaiva kuita 25 cents, aimbona lato yavakuita $2. Saka tava kubatsira nechipi?
Ya taura izvichizvi tiri kuzvinzwa.
Hapana chavari kubatsira. Asi kuti chenji iripo ndeyekutionesera vanhu upenyu hwavo. Ivo ngavataure chokwadi. Kana vaine pamusi vari kuwana mukana wokubiridzirawo zvinhu vachirarama, vasati nyika yose yakanaka, vanhu vari kutambura zvokutambura zviya. Ende hakuna kwatinozoinda. Vanhu ngavangoridza kuti ikonovanu tikai mahusa mahusa. Toda mahusa. Kumahusa tinomuwanepi isu tisingaidzia neamerica zvakanaka. Tinotiatoda mari yokunze, toda mari yokunze. Vanoda mari yokuchina here, yokuzambia here? Mari inongodiwa ndiyo kuamerica. Tinoti Zimbabwe inofanira kuwira neamerica zvizere, yoteerera zvinodiwa kuti iwane foreign currency. Toda mari yokunze, toda mari yokunze. Yokunze kupi?
Saka mari yacho inowanikwa sei? Nai vamukani.
Right. Mari yokunze inowanikwa kana tikangozvidzana neamerica mune zvakanaka zvinodiwa. Handiri zvoka. Tichibhadhara zvikwedzi zvayo zvinodiwa, zvinobva tagara zvakanaka. Asi kana pasina izvozvo, tikatenga nepazviziparara, hakuna kunhu kwatinoenda. Tingangofadzana nenhema kuti ha vari kumbomira-mira vari kudini, hapana kana chivari kumboita kana chituku.
Saka tofamba takatarisa kupi nai vamukani?
Hatisi kufamba takangomira. Takangomira patakamira ipapo.
Aiwa vamukanya, tinotenda zvikuru namashoko enyu.
Tatenda manigamuchira muchirongwa.
Aiwa tatenda zvikuru. Mukanya is not convinced anything is being done. We have a few messages here from some viewers. Sekuru Shadrack Chirasha vanoti vakuru avo vangati chii ivo vari umwe wevarume vari kuguta nebato riri kutonga. Vanokanganwa kuti kuguta kwavo nouori hwavari kuita ndokuguta kwomunhu wese here? Aiwa hatisi kuziva kuti vari kuita uori here, asi vataurawo zvavanofunga zvavanoona noupenyu hwavanogara. Ndo maonero avo. Saka hapana zvatingaita, hatingavashori. Asi tinotenda idu namashoko enyu vachirasha. Mike Sorano ti mukoma woku Epwezi dai vana Mike Sora vanoti mukoma vataura nezita handina shuwa kuti ndo zita rao chairo here. Dene mamuchirana business maiona chikonzero chinoita mapurisi kuti akwire. Hapana vanhu vakati wande vatumawo mameseji vachiratidza kusawirirana nemashoko ataurwa navavo kuepwezi. Akawanda sikuru, asi mazhinji acho vari kuita sokuti havasi kutenderana navavo kuepwezi vataura mashoko akawanda. Tawanda ndinofanira kuti kwai denda vanyarara kana vasingazivi zvavari kutaura. Na mpemi koti nati vakuru vari kutaura avo vane munhu pasi. Aiwa hatidedi zvokutuka Mr. Gadi.
Yes, Mr. Svanda, Mr. Mpofu, we are still having callers. Siyaxolisa ba. Okay. Can we you want to
muripo here parunhare?
Ndiripo.
Tiri kutaura nani?
Munyaradzi
uni. Okay. Makadi nei mukoma wangu munyaradzi?
Ndiri mukoma marasi
nai. Aiwa tiri nani. Tipewo pfungwa dzenyu.
Ndikona kuzobhe ndaida kubatsira mukoma wangu vari kuti zvinhu zvakanaka. Uye vachiti president vanofanira kuti vambopuwa nguva. Tikatarisa panguva yavakatopuwa yakatopuwa nezvavakanga vakatiimbisa.
Hamubvumirani nezvekuti vapiwe nguva yakati wandei? Kuda pamwe zvinhu zvinotora nguva yakareba kaa kuzvitendeutsa.
Mukatarisa pakaitwa inclusive government 2013
in the phone right $500. After that, to English government, Rangara with a dollar. She was charged out with a dollar for two. As long as I'm with more than 1 year, 6 months.
Saka, tinotendana mashoko yenyu ndofunga vari kuzvinzwa vakateerera kana vachida kupindura vachafona havo tatenda chaizvo namashoko yenyu
mnumzana mpofu
yevo nyakuzwa vavo
mpofu si loku si tola ba lale la banya bafona kodwa ke hayi wathi sikuphe la ithuba uke ukhulume la usukuzwile ukuthi ungathini wena ikakhulu sibona uyedwa khona lapho ephu yethodi yena hayi into zihamba kahle
hayi ngizwile lokho abantu angazitheni iyephu sahlala kuyo yipi ngoba izinto abantu abaindlela abakhuluma ngazo mina ngicela ukuthi asekhaya ngoSeptember ngibonise ukunzima indlela abantu abakhuluma ngazo ngokuma kwezinto akukho into elungileyo ekhaya akuna lutho angazi isikhathi asifuna kuphila kumnankagwa yisiphi ngoba umnankagwa uthe ngena embusweni ukuthi uma kamgayo isidebe singonywana kancane itext yakhumbula ama-interval sezafisesenti kanti sikhuphile yabona times two kube times three isinkwa sesikhuphule times two kumbe times three besezibe wes ukudlala khona ezilikho khona ngoba umnankagwa ngibecabanga ngokona kwambona ngathi indlela abangena ngayo embusweni ngabantu abangena bengelafulani yokuthi bazabe isaliva abantu abangena vele besithi bakhupha umgabo embusweni kuphelela khonapho kubo so ilizwe lizoqhubeka phambili siwa lo ubaba osegosi uthi ayiqhuma kayikho usuthi ule ndlela yena aphila ngayo mhlawumbe ephilisayo engaba yindlela futhi engalunganga mhlawumbe indlela ye-corruption ngoba ngeqiniso abantu abafuna ukuphila iyimpilo esiwethu ekhaya kwamanje kunzima sibila kula nto ehambayo
kodwa yena phela umbono wakho uthi ukonakala lokho komnotho sokulesi khathi 38 years awusozilungisa into ye-38 years nge-1 year
ilizwe limoshakele isikhathi eside umnankagwa ube yingcenye yalabo bantu abamosha ilizwe ngoba ngeqiniso umnankagwa singabheka i-history yakhe akula nto empilweni ayenzileyo kwathiwa akwenza into ebonakalayo ngumuntu ede philwa ngoku-aphoyintwa a-aphoyintwa afakwe lapha a-aphoyintwa afakwe lapha a-aphoyintwa afakwe lapha akula nto ayenzayo sia kuthiwa liloya kusuke kumaicathi kuloya mntu obalilingazi lokukhuluma isilungu ngoba akula nto khona kumnankagwa iqondo kayikho umuntu nje obe yisandla samgalo sokona isandla samgalo sokwenza umubi isandla samgalo sokuthi bamba lapho usuke apho ibamba lapha nomuntu noma i-district akazange ngabe yi-leader ye-district noma e-SM noma kuphi ipolitiki kamnankagwa ayizange vele ibonakale ukuthi yona isuka lapha iyalaphana kula nto angayenza umuntu nje ongazi umkabo wayeqinisile ukuthi abantu asebenzana bokwezama -PF bonke akula loba one ongakhokhela ilizwe wayeqinisile kuyabonakala khona manje ukuthi into ayikhuluma yayiqiniso ngabantu abangeke badisisile laba lize liyapha liyaphambili
hayi bezwakala mr one day hear what he is saying you know he's pointing out the fact that the president Mnangagwa has been in power also in 38 years so now he cannot say because I've been there for only 1 year and you know it's one thing which maybe Mr. Epworth should have
it's a valid point in the sense that he was part of the government for all this time and maybe I don't know what he could have done differently from what the president at that time wanted.
Mm-hmm.
But I think there is a growing impatience now mm-hmm. on the part of the people.
Yeah. So, Mr. Mpofu, remember earlier I had said I was going to ask you a question about the politics of everything. What I meant was that right now, from what you are saying, almost everyone is saying, no, things are going the wrong direction. Do you think that if elections were to be held tomorrow, would the outcome be different than the November outcome?
Yeah, I think the outcome of the results would be different. I think we all know that the results of the last elections that were held last year in August were defeated, were contested by the opposition, saying that it was not it was a stolen election. So I think if we were to hold some elections today or any time, I don't see ZANU-PF winning fair, unless they use the same trick where there was a massive rigging. I sure for sure the elections were rigged. There was a massive rigging that took place. I think the elections might give us a new dispensation, a new dimension, different from what we see. Because I think some people voted for ZANU-PF in the last elections are now regretting for seeing that. Well, the cost of living is biting everyone, whether you are ZANU-PF or MPP or you are calling yourself independent. Everyone is just suffering the same. I think people will think twice before they vote for ZANU-PF. ZANU-PF people might lose the election.
Okay. Mr. Wanda.
Yeah. Now, what do you think we should do, Mr. Mpofu?
I think we made a wrong foundation in the first place when Mugabe was removed from power. We were supposed to have an interim government that was supposed to take care of the things while we are preparing for a new government that was to be elected by people, made, say, after 2 years. That was a coup, which is not a coup that happened in last year, part one. And that foundation which you made was very wrong. Nothing is going to be right if you make a wrong foundation. That was wrong. You can't build a good house from a bad foundation. I think what you need to do now, the way forward, as of now, I think that is to, for the government now to put their heads together, look at adopting the South African rand, because South Africa, I think, is a big test. A traitor with a Zimbabwe. We use South African rand as our official currency. That's the only solution. Because this thing of gold not eco cash, a US dollar, we can't use the US dollar. US dollar is too strong for our economy. We are not exporting anything. The country is down, the production is not there. Unless if the industry was to start working very well, maybe 50-90%, then we export. Then we might have a US dollar. But you can't run a country like Zimbabwe that has put no protection using a US dollar. That's not going to work. The US dollar is too strong for Zimbabwe. No wonder why in most of these countries in Southern Africa, they've got their own currency. I mean, they've got their own currency. They're not using US dollar due to the fact that it's too powerful for them. The economy, our economy is too small to sustain the US dollar.
Thank you very much, Mr. Mpofu. Thank you very much. No, it's bringing up a very important point that I remember some years ago when South Africans demonstrated that the rand was too strong and it was undermining their efforts to in business or something like that.
Mm-hmm.
And I thought that maybe some people were very lucky in the sense that they are demonstrating against the strength of not the weakness
mm-hmm.
of their currency.
Mm-hmm.
And what Mr. Mpofu is saying is that you know, for a country that does not have production, they are not exporting anything. Maybe the US dollar is not the best option.
Mm-hmm.
But I think,
Mr. Wanda, let's just give Mr. Mpofu just your closing words in about 30 seconds. We are out of time.
Okay, thank you. I think we need to work very hard for us to achieve anything. Let's do away with US dollar. Let's try to adopt the South African brand. That's the only way forward, I think.
Okay. Thank you so much. Have a wonderful year ahead.
Okay. Thank you so much. That was Mr. Kaishas J's Simanampofu, a Zimbabwean living in South Africa. We also had Mr. Princess Vanda. He's the town planner and an economist in Toronto, Canada, but from Zimbabwe. And my name is Chris Gande from Zimbabwe again. Thank you, Zimbabwe.
We'll,
good night.
We'll see you next time. I'm Tanono Kawande. And until we meet again, goodbye and good night.